Mumwe vakapinda mumusangano Dr. Norbert Mugwagwa, vanoisa chigaro webhodhi resangano rinomirira zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika reZimbabwe Diaspora Network North America kana kuti ZIDNA, vanoti vakafadzwa zvikuru kunzwa vakapupura pamberi pekomiti iyi vakamirira mubatanidzwa weMDC Alliance uye vachitungamira bato rePeople's Democratic Party PDP vatendai biti vachiti zvakaitwa nemauto zvakavhura mukana wanga uchishayikwa nevana veZimbabwe kwemakore akawanda.
Chinondifadza ndechekuti vanhu vabva kuZimbabwe vauya vachitaura kuti zvinhu zvakaitika kumusha vemauto vedu vakavhura mukana, nyika yese ikasimuka kuti chii chokwadi tanga tapedza makore akawanda tichinetseka, uye zvinotine mukana wokuti tigadziridze zvinhu zvenyika yedu. Saka neni ndichinzwa biti vachitaura kuti tine window rinogona kuvhara, vachitaura macongressmen kuti chii hamufaniri kuti mumire muite vaokeri kuonai kuti mazimbabwenzi akaedza pavo kutaridza kuti vanoda kuti zvinhu zvichinje. Vakati iwo chiripo ndechokuti chokwadi maelections anodiwa anofanira kunge ari maelection ari free and fair. Ndinoona kuti chinhu chinovimbiswawo nei nevarimi vakapinda kuti vakati ngatiite maelections tisadzokere shure.
Mashoko aDr Mugwagwa aya anotsinirwawo navaGolden Makusha vanoye zvakare nhengo yeZimbabwe Diaspora Network North America, avanotiwo mutungamiri wenyika ava Emmerson Mnangagwa vapiwa mukana wekuti vagadzirise zvakakanganiswa nehurumende yaivepo yava Robert Mugabe.
Ini zvekutaura zvakangu ndechekuti iko zvino vaMnangagwa vapiwa mukana wekunyatsoratidza kuti oke iko zvino izvi kusiyana kwavo nehurumende yanga iripo ndekupi, kuti vachakwanisa kushandisa here kunza shanduko zvinhu zviri kutaurwa nyaya dzatotaura dzemaelection kuti maelections ari kuuya vachachinja here mutemo wekuti maelections ave ari free and fair credible anowanikwa nemunhu wese achibvuma. Nyaya yehuori vanoita sei nanyaya yehuori kuti vachakwanisa here kuchinja nenyaya ichi nezvekugadzirisa upfumi nemagariro evanhu munyika uyezve nekuteerera zvichemo zvevanhu. Vanhu vari kutambura kuZimbabwe zvino zvii zvingaitwe nekubatanawo nedzimwe nyika nekutaurirana zvakanaka kuti oke pakadai pakanganiswa ngatigadzirise tiwanise kuti toita sei nyika yedu yeZimbabwe, nekuti nyika yedu yeZimbabwe nyika ine upfumi yekuti vanhu vanokwanisa kugara zvakanaka munyika.
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chinorwira kodzero dzevanhu muzvare Savannah Madamombe vanotivo ino yave nguva yekuti Zimbabwe ichifambira mberi kuburikidza nekugadzirisa zvakakanganisika zvose uye hazvifanirwi kusiyiwa kumashure.
Kana vanhu vachiti handei mberi havasi kuti ngatikanganisei kalaiti kataonaka kanoveka mukana kekuti tigadzirise zvinhu zvedu tinoda kuzvigadzirisa, asi ngatitorei zvatakasanganisa zvacho tofamba nazvo zvirizvo mapadza nenyundo dzedu dzekuti tigadzirise pamberi tisadzokerere zvekuita zvatakakanganisa.
Vachitaurawo mushure mekupa umbowo hwavo, vabiti vanoti rwendo rwavo haruna kuuya kunotaura nenyaya yekuti zvirango zvoramba zviripo here kana kuti kwete. Vanoti vari kutora mukana uyu kuudzawo vavari kusangana navo kuti vape Zimbabwe mukana wekuti iite zvairi kuparidza kukundikana kwayo yozotorerwa matano.
Isu zvatiri kutaura ndezvekuti ngativakei Zimbabwe, ndo zvatakachiudza varungu vese vatachiona, mapato ese atanga tichiona ehurumende yemuno kubva kuwhite house kunational security department kucapitol hill ndeyekutaura its time to build Zimbabwe but Zimbabwe has to walk the talk. Saka tiri kuti mabenchmark ayatataura ngataaitei. I think my vector chiti there has to be incentives for good behavior. So the ball is in our court. Ngatiregei kuchema ba tichiti sanction or no sanction. Let's walk the talk and ndo chita chatinacho sevana veZimbabwe.
Mumwe ari muchikwata cheMDC Alliance ichi uye vari mutevedzeri wemutungamiri weMDCT vaNelson Chamisa vanotiwo chikuru chakaita kuti vange vari kuAmerica inyaya kuti munyika muitwe sarudzo dzakachena, runyararo uye mari kuti dziwanikwe mumabhangi.
Dei munyika yokwedu maitawo mari ine udzamu, makiu apera pamabhengi, tabatsirana neyokunze kwenyika nevari munyika medu kuti zvose zvigadzirike. Ndo mashoko aturwa navabiti vakamirira tose kuti mashoko aya ndo atiri kuti dei zvaigona tachibatsirana kuturika denga mubatsirana zvanza zvinogezana.
Komiti yeCongress iyi yakazivisa kuti hapana zvikuru zvichashandurwa iye zvino kusvika paonekwa kuti hurumende yava Mnangagwa yakananga gwara ripi. Kana izvi zvakaitika, tarisiro yezvizvarwa zveZimbabwe zvakawanda yehuchi nemukaka inogona kubara michero nekukasika. Jonga Kandemiri, Studio 7 News, Capitol Hill, Washington, D.C.